This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera, chikumi 11, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. IMF yotumira nhumwa kuZimbabwe kuti itaure nehurumende nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Pane udzvanyiriro wakatidzamei mukati meZimbabwe. Vasikana nevakomana, vakadzi nevarume vari muAfrica Unity Square vane mvumo nekodzero pasi pebumbiro remutemo reZimbabwe kuti vataridzire vanyunyute.
Sangano reHuman Rights Watch roshora zvikuru kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vanhu vari kuratidzira muAfrica Unity Square muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga reIMF svondo rinouya riri kutumira nhumwa kuZimbabwe kuti ritaure nehurumende nezvemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Vakuru vakuru veIMF muWashington DC vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nenyaya yehurumende yekuda kuunza mabond notes nezvimwe zvopakuti vaone sekunge Zimbabwe ichatadza kubhadhara zvikwereti zvayo. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara.
Asi kwakakosha zvakanyanyisisa nekuti munoziva Zimbabwe yakaita chibvumirano chekuti vachabhadhara chikwereti chedu nemainternational financial institutions under funded program. Saka musangano uyu uri kuuya kuzoona kuti zvinhu zvamira sei, pane progress iri kuitika here in terms of nyaya dzeeconomic management. Ndozvinozotitemenawo ukama hwedu neInternational Monetary Fund going forward.
Ko tichitarisawo nyaya yemari dzemabond notes dziroda kuparurwa nehurumende idzi, munofunga kuti IMF ingatore danho ripi panyaya iyoyi?
Ane concern huru iripo ngangu uri even kuna IMF ndeyekuti urongwa hwehurumende hwaita kuti zvinhu zvisagadzikane zvakanyanyisisa, especially mubanking sector, mufinancial sector. Mubengisete yakakosha zvinhu zvakasagadzikana. Pari zvino tiri kuona kuti madhipozita ari kunotora mari dzavo mumabhanga, vanhu vaakutya kusiya mari dziri mumabhanga, saka zvaakuafekta stability yefinancial system zvinogona kuzoafektawo economic recovery, zvoita kuti Zimbabwe itadze kuzonge ichibhadhara chikwereti chayo neInternational Monetary Fund. Saka tingi izvi zviri kukoshera panyaya iyoyo yekuti zvinhu zvakakanganisika zvinogona kuita kuti tisadze kunge tichibhadhara mazvikwereti zvedu neInternational Monetary Fund.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaProsper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch riri kushora zvikuru kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kuratidzira muAfrica Unity Square muHarare. Masangano ari kuratidzira aya anosanganisira reOccupy Africa Unity Square, Zimbabwe Activists Alliance neZimbabwe Women in Politics Alliance nesangano revadzidzi reZinasu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, kuti tinzwe divirawo sezvo nhare yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuzeya nyaya iyi, tabata chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadewa mavinga.
Zvinoratidza pachena kuti pane udzvanyiriro wakatidzamei mukati meZimbabwe. Vasikana nevakomana vakadzi nevarume vari muAfrica Unity Square vane mvumo nekodzero pasi pebumbiro remutemo reZimbabwe kuti vataridzire, vanyunyute, vacheme-cheme varipo pamadiro pasina anofanira kuvashungurudza. Zviri kuitika izvi kushungurudzwa kwevana veZimbabwe pachishandiswa mutemo, pachityorwa mutemo webumbiro renyika.
Asika hurumende iri kuti vari kuda kukurudzira vanhu kuti vaipandukire.
Kwete. Bumbiro remutemo renyika yeZimbabwe rakatsigirwa nehurumende yenyika rinotaura pachena kuti munhu wese ane kodzero yekutaridzira kana kunyunyuta kana asingafari nehurumende yake. Kushaikwa kwakaitwa vaitaidza mara chinhu chinofanira kuti chitaurwe, kuparara kuvita upfumi hwenyika nyaya yekuti mari iri kushaikwa. Zvese izvi vanhu vane kana vachida kunyunyuta vane kodzero iyoyo.
Chipanga mazano muHuman Rights Watch vadewa mavinga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi, tabata mukuru wesangano reTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri. Tavabvunza kuti zvinhu zviri kufamba sei mukutengeswa kwefodya nevarimi.
Izvo zviri kufamba hazvo zvakanaka. Fodya yatengeswa zvino izvi misandani mafiga zanasi inenge yapfuura 120 million kgs. Average price actually $2.91.
Varimi vari kufara here nemutengo?
Varimi hatingati varimi, of course zvinenge zvatovane mari yakawanda, but iye zvinhu zvekuona kwatiudza zvinenge zvakagadzikana. Hapana kwatirikuona kuri kutinetsei varimi zvakanyanyisa. Of course apo neapo zvinowanikwa vamwe vanenge vachitaura kuti mutengo wandapiwa asi hati kuzvigadzira.
Saka fodya yakawanda yacho iri kutengwa naanani?
Izvo fodya yakawanda iri kutengwa nemakambani mairi anotiwo TNZ inomirira China Tobacco neMarshall and Tobacco Company. Asi kune vamwe makambani akaita sana Boost Africa nevamwe vakadaro vari kutengwa fodya yakati wandei.
Muri kufarawo here imi neyatingati quality kana kuti unaku wefodya yacho iri kutengeswa?
Tichitarisa quality yatiri kuona tiri kufara zvikuru, kunyanya tichitarisa kwatakabva kuti fodya yacho yakarimwa sei. Gore rakapera sekubva pamunoenda kwakanyanya kupisa muna November, December. Saka nezvatiri kuona izvi hatiri kufara nekwaliti yazvo. Andivo vari kutenga fodya vacho vari kugutsikana nevari kuti kwaliti yakanaka.
Tichitarisawo vamwe varimi vatingati vemaruva vaya, vari kurimawo fodya here zvamuri kufara nazvo?
Kunyanya vekumaruva ndovandiri kunyanya kufara navo. Ndiri kuona kuti yatombi yakwaliti kunaka kwefodya yazvo. Kuri kuramba kuchikwirira kuchienda kumberi kuimprova nechirungu. Zviri kuramba zvichiita nani.
Tochimbotarisawo nyaya yemari yanga ichinetsa iyi, zvaakufamba sei kuvarimi?
Mari yanga ichinetsa hongu idambudziko renyika yose. Saka varimiwo vari kubatwa-batwawo nazvo. Asi tinotarisa nematanho akatorwa nereserve bank zvinenge zvichada kubudira nani. Totarisa kunyanya kutarisawo svondo inouya tichienda mberi.
Mukuru wesangano reTobacco Industry and Marketing Board, Dr. Andrew Matibiri, vari parunare muHarare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
Tete Precious.
Now we're Chifty.
My Instagram.
Yeah, bro.
Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro chandira basita, father, bariba zita, father, gana my ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Magatera Studio 7.
Waya, waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Chengetai Mpandira vanogara muHarare kudziva rasekwa extension, avo vanoti upenyu huri kuvaomera zvichitevera kumbosungwa kwavakaita.
Muzvare Mpandira vakaburitswa muusungwa makore apfuura asi vanoti upenyu hausi kuvafambira zvakanaka. Tatanga nekuvhunza Muzvare Mpandira kuti vakasungwa riini.
Ndakabuda mutsungo musi 30 November 2012.
Zvanga zvafamba sei kuti mupinde mutsungo?
Taita zvekutengesa, basa rekutengesa bhizinesi rekuzviitira. Saka pakuzokweretawo mari, kuti kakwereta mari takawanda, asi tabhenga mari iyaiya manje. Ine kubva tazofonerwa ndina ndiri signatory kubhengi. Saka takazofonerwa tatina signatory stree. Tafonerwa kunzi mari yenyu yamakabhenga kuno kukubhengi yakawandisa, torai mari muishandise. Isusu patakazoenda kunowithdrawa mari, hatina kuzokwanisa kuisa mari kugupu rese, but takangoshandisa isusu bhini masignatories, takangoisa mari iyoyo chete kiritrichete. Saka ndakapinda mujeri nemhosva yefraud.
Makatongerwa makore mangani uyezve makazobuda zvaita sei?
Inini ndakatongerwa 1 year 6 months kugara mujeri. Then ndobva ndapiwa community service kuti ndirestitute mari, nekuti mari yachina kanga yam 27,000. But then mari yatikanga tatora isusu yakanga iri 12,000. Asi kuti zvisvika ku 27 hakuna kunzwisisa manje kuti yakawekwa sei and so forth. Saa 27,000 takapiwa 1 year 6 months kugara mujeri. Ndobva ndapiwa community service and restitute or restitute mari iyoyo. Asi zvisa zvazokwanisa kurestitute mari zvese hatisina. Saka takazonopika 6 months. Ini ndakabuda ndatopedza, ndatosevha, ndatopedza sentensi yangu.
Mungati imi makatambirwa sei munharaunda yamaigara? Uyezve vamwewo vanenge vachibuda muusungwa madzimai, tinoona kuti President Robert Mugabe vakapa ivo presidential pardon, vanotambirwa sei?
Stigma kugara munharaunda wakamboenda kujeri kwakaoma dhia. Handidi kunyepa, zvinhu zvinotiremei, zvinhu zvinonetsa. Because we find it everyone hapana chaunokwanisa kuti uite, nekuti ukati uite something, ukati uite chinhu zvinonzi akamboenda kujeri. No, hapana munhu anombofa akakutrusta no matter what. Chero utaure zvinhu zvakanaka sei kana kuti uise pfungwa dzakainaka sei, hapana munhu anokutrusta. 1, 2 izini hama kutambirwa rinini kwaka life from day yakaita scattered nanhasi. Handisikukwanisa kana kuti ndidzokere kuita zvandakanga nditi zvakaoma, kuti hapana anokwanisa kunditambira zvachose.
Saka munobatsirikana sei zuva nezuva mushure mekunge maregeredzwa kubva mutrongo?
Apa zviri kunetsa since situation yakaoma muZimbabwe. Zvinhu zvakaoma hazvisi kunyatsobatana kuti uti urarame mararamiro, ndekuti hangu zvekutengesa. But then zvinhu zviri kurema zvekuti dai kuri kunzi unenge une simba kana kuti une mukana wekuti munobatana moratidza vanhu kuti handisi mbavha. Kana tiri vanhu vanenge vabva mujeri, tiri vanhu yakaita ngeinini, ndofunga kunge kuratidzira kwekuyi kuti vanhu vanzwisise. Then kuti kuti vanhu vatitambiro kozvezvino izvinhu ndikaenda nekuti ndikutsvaga ini ndagara ndega hangu ndaita zvekurosa bhodha ndichinohodha maplastic work and hardware kusouth africa ndichitengesa muno muzimbabwe. But then kana kuti ndiende kunotsvaga kana izvinhu loan kuna ani, hapana anokwanisa kundibatsira nenyaya yekuti sarangu riri pablacklist. Dai vakadzi vakamboenda kujeri tichikwanisa kuti taizoonana kana kuti taikwanisa kubatana, kuti isusu vakadzi tinoungana pamwe chete tichisheya pfungwa dzetinoita seboka kana tisangano tinokwanisa kutisumudzira isusu kuti vanhu vese vangozodai vatiripo hatisi mbavha. Takaenda takanorisema.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Chengetai Mpandira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous.
Isusu taikurudzira kuti pane atinoti tsika nemagariro dzechivanhu kunyanyanyanya ndo dzanga dzichikonzeresa kuti vana varore vari vana vadiki. Zvana kuzvarira, zvana ngozi, kuti mwana anonzi ari pengozi yemunhu anonzi akaurayiwa kana pane zvakaitika kudhara zvaasingazivi.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro naMuzvare Tariro Mute vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reInternational Young Women's Institute for Development. Tichange tichitaura nezvenyaya yekurodzwa kwevana vadiki vasati vasvika zera. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu ichi. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandebiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu
Kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvenzara inonzi yapfunya chisero mudunhu rechipinge kuManicaland uko kwatakaita hurukuro nava mwadzionera mulambo. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamulambo.
Ah, zviri nani mwakadiniwo?
Aiwa tiri vatano. Tati timbozwa kuti kwamuri zviro zvakamira wani wani munyaya dzechikafu.
Ya, kudezini zviri hazvizi kuema zvakanaka, govho redu rakashata. Atina chatakakwanisa kuona muminda dzedu. Zvekuti hurumende ikasakasa kuone nhambu yaingaita kuti tidetsere vanhu vekudeziri, tinotambudzika kwazvo.
Imi makakohwa chibage chakadii kana chikafu chamakakohwa mwaka uno?
Inini pa 2 hectares dzandinadzo ndakakwanisa kuone tini.
Kana muchiti makakwanisa kuwana tini, rinenge riine uremu hwakadii tini iroro?
17 kg.
Saka 17 kgs mune mhuri yakakura zvakadii vamulambo?
Ini nemukadzi nevana vairi tiri 4 pamhuri yangu.
Zvino muchaita zvekudii kuti munge muchirarama?
Maomera zvakaita kuti ndimuronzere ngekutoti takambopromiswa kuti kune mushandira pamwe wekuti tozomupe chibage. Saka tiri kundoshanda, tapedzezvo tochindohamba-hambawo teirime zvimagadhini mumabani umo kuti tangani tingaone muruwo kuti titengese, tatengesa totizotsvake ufu wekuti tizorya nekwakaibvawo pamberi padera.
Saka pazuva vanhu vari kukwanisa kudya kwakadii?
Pamhuri yangu ndinode pamwedzi ndinode iwo matini matatu, ma17 kg iwawo ndinode pamwedzi ndinode matatu.
Saka imi tichitarisa iro zuva ranhasi randiri kubhuya nemi kudai, chii chamadya nemhuri yenyu?
Vanoti vabike sadza pakasare munya. Ivo vana vanoende kuchikora ava vogure munya uya. Isusu mangwanani techiende kumagadheni hapana chetinorya, tozorye sadza masikati. Neite zvinezvi vana mai vari kutobika kuti one zvekurya remadekoni, saka tinorya kairi pazuva.
Pane zvirongwa zvekubatsirawo zvinosimbouya zvinobatsira mhuri dzinenge dzichitambura pamwe nevakwegura, zviri kuwanikwa here imomo?
Takambouye dhona rakauya reWorld Food Program. Dhona iroro rakavhara muna April. Saka kubva apapo madhona aasi kubatsira. Iyo hurumende yakandotivimbisa kana kuti yakatidakadzisa ngokureketa mukanwa kuti tichazomuunzire mabonore.
Mabonore chii ichocho?
Chibage.
Saka chibage icho hachisati chauya?
Hatisati. Chakambouye chemachembere maover 60 years. Veshe vasati vasvikise 60 years kunga vasati vadetserwa. Saka kwakazopindai murodhi mweindovhare mumarodhi akashata. Saka ndozvatiri kumbotoita zvinezvi.
Tinonzwawo mune manga matunhu vamwe vachiti kana chibagwe chauya icho chekubatsira vanhu chiri kuzopiwa pachitariswa kuti huri webato ripi. Zviri kuitikawo here mudunhu menyu?
Hino unono ndiko kwakatoshata zvengendaa yekuti ukatofungirwa kuti hausi pabato iri riri kutonga, asi bagawo zvechioni.
Imi mati mambosanganawo here nedambudziko iroro kana makanga muinewo rimwe bato ramunotsigira risiri riri kutonga?
Ya, tinotoendawo kuona pamulaini papapo wosvika wotozi imwimwi vanondopawo zvikonzero vasikabudi pachena, asi vanochizoganza manje kana kuti hamuri kumisangano.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamulambo nekuwana nguva yekutaura nesu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinobonga ngevandizwa.
Manga makateerera kune mugari wekuchipinge mudunhu reManicaland vamwadzionera mulambo muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiya mina Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. IMF yotumira nhumwa kuZimbabwe kuti itaure nezvemamiriro eupfumi uhwo hunonzi waenda kumawere. Sangano reHuman Rights Watch roshora zvikuru kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vanhu vari kuratidzira muAfrica Unity Square. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.